kushushikana uku kunotera kuzoisa kwakaita hurumende svondo rapera kuti vanhu makumi mashanu vaiva vabatwa nemhando yeomicron munyika asi haina kuzoramba ichizivisa nezvouwandu uhwu izvo zviri kuita kuti vamwe vati pane zviri kuvanzwa pamusoro penyaya iyi nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vanoshandira mudunhu renorth carolina muamerica dr simpsoranga vanoti zvakakosha kuti hurumende iite tsvakurudzo nekuzivisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nemhando yeomicron vachiti izvo zvinobatsira zvikuru pakurwisa chirwere checovid-19 taranga vati kunyange hazvo zvichidhura kuti paitwe ongororo yekuziva kuti mhando yechirwere checovid iri kutekeshera munyika ndeipi vati zvakakosha kuti hurumende iwane mari yekuva nezvikwanisiro zvekuita izvi Dr. Norman Matara, vanove mumwe uri mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vatiwo matanho akatorwa nehurumende mushure mekuveko kwemhando yeomicron ndeyechimbi-chimbi uye hana humbowo hwesainzi hunoratidza kuti anobatsira vatiwo hurumende inodzoka yozviviringidza pachayo nekuramba ichiita zvimwe zvirongwa zvinoonekwa sezvinowedzera kupararira kwechirwere checovid-19 mukuru wezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika dr agnes mahomva vaudza studio 7 kuti hurumende haizi kukwanisa kugara ichipa uwandu hwevanhu vabatwa nemhando yeomicron munyika asi vati vari mushishi kuongorora utachiwana uhwu kubva kumatunhu ose enyika vakati vachazivisa zvinenge zvawanikwa munguva pfupi iri kutevera dr mahomva vatiwo hurumende inosungirwa kuita izvi pasi pekurudziro yeworld health organization hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wekare uye vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri 4720 uye vabatwa munyika yose nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nemasere 150,628 vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vakange vaive mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemumwe chete 2,926,141 vakabayiwa nhomba yekutanga mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nezvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu 3,907,860 Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.